Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kukadzi 15/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvisakamira kuti vatungamiri veZimbabwe vamirire kutsiurwa nenyika dziri kure kana EU pamusoro pekuti vazadzise vega zviri mubukiro remutemo renyika yeZimbabwe.
European Union yoronga kuwedzera vanhu vaichatemera zvirango muhurumende yeZimbabwe nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu.
Takatonzi neinonzi muchirungu Financial Action Task Force inoongorora zvemari dzinosenzeswa kuita terrorism tikarega kuwisa tinoiswa pamasanctions.
Zimbabwe yoronga kudzika mutemo unoomesera vanoda kuita chikiribidi munyaya yekutumira mari kana kuti money laundering. Zimbabwe iri kuitawo chipatapata kuedza kuburitsa mitumbi yevanhu vakafira mugodhi kukadoma. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende yemubatanidzwa weEuropean Union nezuro yakaburitsa gwaro rurukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zviwedzerwe pachitariswa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Paramende iyi irikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise nekukurumidza mauto nevechidiki vanonzi vari kushungurudza vanhu vachityora kodzero dzavo. Dare iri rinotiwo rinofunga kuti vanhu vane kodzero yekupinda mumapoka avanoda uye kuratidzira zvavanofunga murunyararo, uye kukurudzira kuti hurumende imire kunangana nevatungamiri pamwe nenhengo dzesangano revashandi reZCTU. Dare reEuropean Union rurikurudzirawo kuburitswa muusungwa kwevanhu vakasungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Dare iri rurikurudzirawo mizinda yenhengo dzaro muZimbabwe kuti irambe ichitevera zviri kuitika munyika uye kushandisa mikana yose kubatsira vanorwira kodzero dzevanhu. Dare iri rurikurudzirawo masangano eSADC, African Union nemamwe kuti ape rubatsiro kuZimbabwe kuitira kuti igadzirise matambudziko ayakatarisana nawo. Mukuzeya nezvegwaro iri, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga, avanoti gwaro iri rabaya dede nemukanwa.
Igwaro rinozipa rakamira pachokwadi, tinoritenda nekuti vatungamiri veEU vari kutaridza kuti vanhu vari kuziva chaizvo zviri kuitika muZimbabwe, uyezve zvinhu zvisina kufanira kuti vatungamiri veZimbabwe vamirire kutsiurwa nenyika dziri kure kana EU pamusoro pekuti vazadzise vega zviri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Hazvaisafanira kuti zviitike saizvozvi kuti vanofanira kuzoudzwa kuti aiwa, remekedzai kodzero dzevanhu venyu, itai zvakanakira vanhu venyu. Zvese izvi zvaifanira kuti zvingoitwa zviendeke pasina kumirira mashoko akanaka azobva kuEU ekutsiura nekushoropodza nekumira pachokwadi kuti aiwa, veEU vane nhume zvirimo muZimbabwe maembasi ari maHarare, vari kuona zviri kuitika, vanoziva kuti ichokwadi kune mishonga, ichokwadi mutemo waraswa muZimbabwe, ichokwadi pane vanhu vakaurayiwa, vamwe madzimai vakabatwa zvidhare, kwakaitwa zvakawanda zvisina kufanira zvinofanira kuti zviregedzwe. Uyezve chine kosha ishoko rabva kuEU rekuti mauto ngaabude mumigwagwa.
Asi mungaona here gwaro irori kana mashoko eEuropean Union aya aine zvaanoshandura padanho reZimbabwe? Tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kubvuma kuti muZimbabwe makaurayiwa vanhu uye kubatwa chibharo.
Mutungamiri wenyika nevamwe vatungamiri vemuZimbabwe vangaramba havo kutsiurwa, vangaita nhini asi chekadi vanenge vachinzwa.
Tiri kunzwawo iro sangano reEuropean Union riri kutaura nyaya yekuti rakurudzira European Council kuti iongorore zvakare nyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vanhu pamwe nemakambani muZimbabwe. Tingaona sangano iri ichisa zvimwe zvirango here pamusoro peZimbabwe?
Zviri kwavari sesangano nekuti ngatirangarirei kuti Zimbabwe yakazvipira ikaenda yega pasi pechibvumirano cheCotonou Agreement. Kureva kuti yakazvipira kuti itivirere mitemo yeCotonou. Apa yatyora mitemo iyoyo inoda kutyora kodzero dzevanhu yose kutanga. Chepiri ndechekuti kuzvisikira moto muziso. Saka zvinoitwa neEuropean Union zviri kwavari asi ngatizivei kuti zvaigonda kuti zvakamiswa ei Zimbabwe yakakumidza kutoma kuti aiwa takanganisa mauto akanganisa kwete kuramba mhosva iri pachena.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica, Vadewa Mavhinga vachitaura parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo uri kuda kudzikwa nehurumende kudzivirira kufambiswa kwemari zvechikiribidi kana kuti money laundering wakanangana nekuzadzikisa zvisungo zvemitemo yepasi rino inodzivirira mabasa evanopfurikidza mwero. VaZiyambi vanoti vatotanga kunyora bhiri remutemo uyu sezvo mutemo uri kushandiswa pari zvino wakadzikwa muna mbudzi gore rapera uchishanda kwemwedzi mitanhatu chete nekuti ndewe chimbi chimbi unoitwa nemutungamiri wenyika dare reparamende risati rauzeya. Mutemo uyu unonzi Presidential Powers Temporary Measures Amendment of the Money Laundering and Proceeds of Crime Act and Exchange Control. Asi nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinotiwo hurumende inenge iri kudawo kushandisa mutemo uyu kusunga vari kuchinja mari pamukoto zvikuru dhora rekuAmerica nemaRTGS. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZiyambi.
Mutemo uri kunzi mutemo mutsva takatonzi neinonzi muchirungu Financial Action Task Force inoongorora zvemari dzinosenzeswa kuita terrorism tikarega kuwisa tinoiswa pamasanctions. Saka mutemo uyu mutemo watakatonzi nedare guru repasi rese unosungirwa kunge urimo wekuti munhu akangokaruka muakaunti make mane mazimari akawanda iye anga achijaira kuwana $100 woona mane 100,000 bhanga rinosungirwa kubvunza kuti ko mari iyi yapinda umu yabvepi uye waiwana sei. Akatadza kutsanangura fungidziro inobva yaitwa negungano repasi rese ndeyekuti mari iyoyo inogona kunge iri mari iri kuda kusenzeswa kuita zveterrorism. Saka mutemo wakabvumiranwa pasi pese isusu tatatosarira mumashure. Saka takaona kuti rega tiite kuitira kuti zvinhu zvedu zviendeke.
Tinoona muno muAmerica kazhinji sematauriro amuri kuita kana uchida kutumira mari kana ingatodarike 1000 kunana Western Union vanotokuti hunza ID uri kutumira ani vachibvunza mwembvunzo yakawanda wanda. Asi pamadaudzika mutemo uyu tine tanzwa vamwe vakuti aiwa hurumende iri kuda kutorera vanhu zvinhu zvavo.
Vanhu vedu vajaira kungoita uori. Nyaya ndiri kutaura iyi ukaenda kunyika idzodzo dzavari kuchemera kuti dzinoita zvemahuman rights ukaenda kunana America uchida kunowithdrawa mari yakawanda unotogadzika wopiwa kofi wobvunzwa mubvunzo ukatadza kupindura unoona mapurisa auya. Saka zvinhu zvakabvumiranwa zvinoitika nyika dzese asi isusu tatangori nechijairira chekuti unongopinda mubhanga wotora mari yaunoda pasina abvunza. Izvozvo hazvichabvumidzwa nenyaya dzekuti dzefinancing yeterrorism kuti zvinosungirwa kuongororwa kuti mari dziri kufamba zvakanyatsonaka here hadzisi kusenzeswa kuita zvinhu zvinoita kuti vamwe vanhu vange vachikuvadzwa muraramo yavanenge vachiita.
Saka tingati masvika papi pakunyora mutemo uyu bhiri racho riri papi?
Takatotanga kare pakange pachiita vanhu zvekuchinja mari vachiita mazireti vachiita zvisiri pamutemo zvekutengeserana mari. Takabva tagara pasi tikaongorora tikaona kuti ndoimwe nzira inoita kuti tinge tichiita kuti izvozvo zvinge zvichimira. Ndobva tasenzesa masimba ana president anonzi Presidential Powers Temporary Measures Act kuti tisanoisa mutemo iyoyo tichiugadzirudza kukwenenzvera kuti uende kuparamendi. Saka izvino waredi minister of finance vachatongoenda nawo kuparamendi vono parura darero robara kurukura nezvaro nezvavo obva wapaswa.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi siyambi vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tombotarisa musoro inhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti bazi reCivil Protection Unit kana kuti CPU kumashonaland west rasimbaradza urongwa hwekuedza kuburitsa mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri mugodhi webattlefields kukadoma. Vanhu ava vanonzi vakafa mushure mekunge dhamu riri pedyo nemugodhi wavaichera ratsemuka mvura ichibva yapinda mugodhi uyu nemusi wechipiri nenguva dza11 manheru. Mukuru weCPU kumashonaland west amai Cecilia Chitiyo vanoti vakumbira vemigodhi vane michina mihombe kuti vauye kuzobatsira nekubvisa mvura. Topedzitira nekutarisa zvinhu bepanhau reChronicle iro rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kumusangano we6th Africa Roundtable uri kupera kuVictoria Falls. Musangano uyu une vakuru vakuru vemabhizimisi kunyanya uye une dingindira rakanangana nekutora matano kugadzirisa upfumi kana kuti call for action. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunochitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Magadiko wa chamarari ve Studio 7 inindonzi mukoma rei rei mombe ndrukuno kukupiritoria yeshi nda kanyanya kubatika za kanyanya nilinya ya katika parliament mashoko akatao wananduna so ataka ona ana kutombotifadza because takafirwa nehama dzakawanda. Kana munhu achikwanisa kubuda achizvitaura pamberi pevanhu kuti nini ndinouraya ndakauraya vamwe vanhu vendisingatombozivi achizama kuda kuzviita gamba rokuuraya vanhu vasina mhosva achibudisa munhu wake sezvoziva kuti ndakauraya vanhu vakawandisa, ko hurumende iri kuti kudii naye? Chiiko chaachaitwa? Wai hurumende yedu ichivharira vamwe vanhu vasina mhosva vakaita sana vachibaya ichisiya kuvharira munhu ari kuzvitaurira kuuraya vanhu. Munhu ari kuuraya vanhu anotaura kuti ndakauraya vanhu haana kana zvaari kuitwa, vozopedza nguva yavo vachitovharira vamwe vanhu zvavo vasina kana nyaya nevamwe vana vanonzi under age vari vanonzi vari kuchikurudu vanovashungurudza. Asi mumwe munhu wakauraya vanhu, he is free, he is outside, ari kutovata kumba kwake. Hurumende yedu ngaitiitire maserious. Kana vamuna vakagwa zvavanetsa zveofisi ikai zviri nani vangokurura mabhutsu voti aiwaka basa ramakandipa vana vezimbabwe irika ichokwadi inini handiri kwanisi. Tingatovaita gamba pakunzwisisa kwavo kusiya chigaro zvakanaka because vari kuitadza nyika iyi.
Vateereri veStudio 7 nevabati vayo pasi kwese, ndinoda kukwazisa imwe Afrika. Dambudziko rataita nhasi ndireri. Purezidendi vari kutaura nezvokudira jecha. Anodira jecha ndianiko kana munhu achinyima maticha mari? Anodira jecha ndianiko muchikafu kana munhu achienda kunopaza? Mabhizinesi evanhu vanozvishandira vaanoziva kuti chokwadi munyika mavari umu hamuna mabasa. Chikonzero ivo vehurumende ndo vakatadza kurana upfumi hwenyika. Naizvozvo nhasi uno tiri kutarisa mahuman rights vari kunetserwei vanhu ava? Vanhu ava vanoshanda mune dzimwe nyika dzese. Vanhu ava vanongotaura kuti apa ndo pakanganiswa, apa ngapagadzirizve, mutemo ngaudai. Zvavanotaura ndo zvinoenderana nemutemo webumbiro reZimbabwe, asi kunonzi vanoda kupidigura hurumende nokuti vataura. Chavanoda ndechipi? Nhasi unotarisai muone uyo anonzi Dexter Nduna uyu ari kuti endasvibiswa naMuliso. Asvibiswa papi? Neumbavha, nokuti iye ndiye akadozvisvibisa. Nokuti chiri nani chii umoni ndoumbavha? Akuda kutsvaga imwe 10,000 angosiyira 1 million kuti ite 10 milioni 11 milioni akatora uko awedzere ite 22 ndozvadwa mupfungwa make ipapo mahuman rights anotaura ndakauraya vanhu vandisingakwanisi kuverenga aiuraya mombe rane bucha hero
ngatifungei zvegore ra 2007 2008 kuti chii chaiitika tinoita sekunge tinokanganwa tisakanganwe veduwe chinonzi history hatifaniri kuita history yemumapepa yatinoverenga mabhuku ngativerengi ihistori yatinoona isusu vamwe takaona zvakawanda pamusoro pemari dzedzinoiswa nehurumende yedu inokonywa iyi hapana inofungofanana nekuti iri kuzvigadzirira manyuzipepa ichigadzira ichiti ngatitii mari yogadzira mangwana mazikaki pepa yoti ngatigadzirei mari iri kutotamba zvayo ngavafunge zvakaitwa natsvangirai chete
tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi tinokurudzirai kuti mungotigaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba tinodawo kutenda vari kutiona pafacebook vanosanganisira mukoma chance sharu vari kuti vari kugranite side kuharare mukoma emanyo nyakonda vari kuti mahwana atanga mukoma lawrence simbarashe mafoko brena t madzinga douglas kanyanda emanyo nyakonda Kanisio Mutsindikwa Sekai Masango Emmanuel Nyakonda zvakare Bernard Afik Alid Nicodemus Matariro ne vamwe vari kutabo Tandiwe Taviso tinotenda zvikuru iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika totanga nemuamerica dare resenate remuamerica rakavhota nezuro kutambira vawilliam barr kuti vaite muchuchisi mukuru wenyika masenata makumi mashanu nevanhu nevana vakavhotera vabar asi vamwe makumi manomwe nemashanu vakaramba kuti vapiwe chigaro ichi vabar vakambovawo muchuchisi mukuru muhurumende yamuchakabvu george hw bush topedzira nekutarisa zviri kuitika musouth sudan umo vanhu vemunyika iyi vari kupikisa hurumende vari kuti vachaenderera mberi nekuratidzira kusvika mutungamiri wenyika iyi vaomar al bashir vasiya basa muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yekupfuurwa kwevanhu nekuda kwemitemo yakareruka yekuti vanhu vakwanise kutenga pfuti gore rapera musi wa14 kukadzi mumwe munhu ainge aine pfuti akauraya vana vechikoro gumi nevanomwe pachikoro chemajori stoneman douglas high school parkland kuflorida vamwe vana gumi nevanomwe vakakuvara izvi zvakapa kuti vana vechikoro muamerica vafore muwashington dc kuti mitemo yepfuti ivandudzwe nedare recongress asi kusvika pari zvino zvinenge zvakona n'anga murapwa achida kubva nguva iyi kwapfurwa vanhu vanodarika vana panguva imwe chete kanosvika mazana matatu nemakumi mashanu mukuzeya nezvenyaya yepfuti iyi tabata muzvinafundo moses chikowero vanodzidzisa pauniversity of california santa barbara
nyika ino yeamerica inozikanwa pasi rose kuti ndonyika inourayana vanhu vachishandisa pfuti zvakanyanya pasina chinonyanyoitwa kana zvakadaro zvaitika nekuti pfuti muno munyika semazivo enyu tingati industry ine mari yakawanda kuna vanodzigadzira dzichishandiswa muno nevanhuwo zvavo dzichaswa muno nevechiuto uye dzichiburiswa kunze kutsvaga mari yeupfumi hwenyika ino saka pfuti patingati pamongo yemabasa emuno ekutsvaga mari yeupfumi muamerica saka ndinoona pasina kutsukunyuka ipapo kuti zvigadziriswa
imi muri muzvinafundo munodzidzisawo vana muzvikoro munoita here zvidzidzo zvekuvadzidzisa kuti kana pachinge paita munhu ane pfuti vanoita sei zvinofamba sei muzvikoro
ndakaona famba handiratozomboiteerera kuti chakazofamba sei ndofunga tichange tine kudzidziswa masvondo mashoma anoteera kuti kana uchinge kwaita munhu anopfuura vamwe munofanira kuita sei kuti muzvidzivirire asi ndofunga chidzidzo ndichimwe chete chekuti muno tsvaga pamuri pavo pakuhwanda sa nangwe motsvaga kuzvivaridzira 2016-2015 pakaitika chinhu chakadaro pano paUniversity of California Santa Barbara asi muri munzvimbo inogara vana kind of off campus pakaita munhu akashudha vanhu pakafa vakati kusanganisa vamwe andakatombofundisawo ini nevana vangu mumwe anga ari wekusouth africa chai mumwe anga ari wemuno zvake pakaitwawo misangano yekuchema-chema kuti haona kugadzirisai zvinhu vanhu vaiinvesta koinvesti gadzirisai zvinhu asi zvinongotimbombombo zvongopera zvakadaro.
Mubvunzo wekupedzisira, takambonzwawo vamwe vasingadi kuti vanhu vatorerwe pfuti dzavo vachiti ko kuisa mapurisa ane pfuti muzvikoro, munoonawo zvichibatsira here?
Mapurisa ane pfuti pane nyaya vazuzu nekuti makatasa nhoro nenyika ino mapurisa ane pamberi chaizvo pakuponda vanhu kunyanya verudzi rwedu isu vechitema. Saka handizivi kuti mapurisa akapinzwa muzvikoro zvingamira zvakanaka here. Zvinosvagara zvitoitika kuti mapurisa ndovauraya vanhu akare. Saka pfuti dzofanira kuti dzibiswe munzira munofamba vanhu ngadzirike kupinda muzvikoro. Zvikoro zvakawanda zvinotaura nemapurisa nakare vane pfuti zvikoro zvevana zvepasi mumaunivhesiti umu hasandaona hangu handizive pano pedu hapana kuna bhabha hakuna mapurisa ane pfuti vanenge vari kumausawo kwavari ikoko asi hamuoni pfuti pese pese. Asi vana vamwe vanenge vari nadzo mabhegi avo zvekuti kwakuzaa mapurisa ane pfuti vana vari nadzo mabhegi avo handizivi panobuda chakanaka here pa.
Avo vanga vari muzvinafundo Moses Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California Santa Barbara. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi Pauline Gondidza.
Ndinofara chaizvo kuti ndikuzivisei kuti gore rineri album riya ratakabvira kutaura raakubuda titori kupikisa izvezvi. Ndiri kushanda nemaproducers vakati wandei who have been working with since I started doing music. Some of them date back to even before I was doing music. They were working with the likes of an Andy Brown, Tony. So I've gone the Mbira route and I'm feeling ndikunzwa kufara nekuzadzikiswa because Mbira is a big part of who I am. Ndakaenda kuchikoro gore rakapera paseri ndichinodzidzira Mbira. Saka pari zvino ndaakupikisa album rangu rinonzi Chosen.
Saka damba refu iri rine nzimbongani chaizvo?
Pari zvino tatiri pa 10 songs. Zhinji dzacho ndakanyora ndini. Dzimwe dzacho tiri kudawo macollaboration asi hatisati tazive kuti vachatendera kusevenza nesu ndevapi. Asi ndaa ndakambotaura navaVictor Kunonga ndemunyai wemaartist atinenge tichisevenza naye paalbum. Tinenge tichizoonawo vanenge varatidzewo chido kwatiri vanenge vachiziva zvatiri kuita vanoda kuuya vachitibatsira vachititsigira tinenge tichivatambirawo zvakare.
Saka rese munenge muchiridza iwo musambo une Mbira mukati?
Ya, ndingangoti rese asi kungoti munhu ane mativi akasiyana. Pane rimwe divi rangu inini rinokwanisa kuimba zvakasiyana-siyana. Ndofunga sekuza kuita katanga tiri inonzi Urban Grooves nasati ndakuridza hangu Mbira. Asi taitoridza dzimwe nziyo dzinenge ana dancehall, ana reggae. Ndoi imwe umwewo musambo kunze kwembira. Ana dancehall reggae music yechicaribbean ndeyandakafarirawo pakufamba kwandakaita murwendo rwangu mumusic. Saka dzimwe dzacho muchaona kuti dzinenge dzisina Mbira asi inini I'm consistently the same person Pauline. Saka wedza pane Mbira kana kuti hapana, tinoda kungobudisa chimiro chaPauline kuti vanhu vaye vaimbotiteera tichiri maFreak vambokwanisawo kuziva inini semuimbi anenge azvimiririri. Saka zhinji hongu dzinenge dziri dzembira asi tichaedza kusanganisa kuti vateereri vechivago vanotsva vanowana padamba refu redu.
Yeah.
Kwa muri mzare Pauline, mbira zaka kosha zakadi?
Samu zawe muna mzibabwe, nyoto terero wane mashoko nikukosha kwe mbira. Tikafamba kune mamwe matiwe nika, tinuona kuti muna anodada nerupi rwake. Mane jimwaji mze kuti ukaenda uchino ratiza kuneva mbatereri, mafollowers. Chino shavanuona kuva kune mamwe makautas, waka gara vari mashiri wakazikanga. Isuma Zimbabwe, nuna kuti, this is the time, ya kuti tichitanga kula tuzanyika, yese pasirese kuti, chichi noita kuti tiwe ma Zimbabwe, chichi notisi ya nisa panemangu, kanataka onga na panemangu, chicha onga ti, nchichino raja kuti mu Zimbabwe, ende mumoyo mangu ndi nofunga kuti mbira is the way forward.
Saka pa, namba refu renyuri kuya ere, pani kambo ere, kamunga ngoti mbire masekenzi mashoma shoma?
Hongo, akaka, anonzi the one tinenge tichitaura kuti mwari ndiye mumwe chete hongu tingamudana nemazita akasiyana mwana mutisa kutenda mwana mutimusika vano saka ndichambo kuimbira iwo kachidimbi pane chinoti pandinofamba ndiri mbega murima ndione nzira pasi pasazondimedza nekuti aripo anondichengeta, anopachieza, die anoperekeza.
Dombo sira ipapo, album kana rabuda muchazonzwa zvizere.
Aiwa, tiri kuzviona kuti inamba refu rege richinakidza zvikuru nemaimbiro amuri kuita apa. Muimbi Pauline Gundidza ari parunare muHarare sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. European Union yoronga kuwedzera vanhu vaichatemera zvirango muhurumende yeZimbabwe ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe yoronga kudzika mutemo unoomesera vanoda kuita chikiribidi munyaya yekutumira mari kana kuti money laundering. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare nenguva dza 7 PM. Iko zvino vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naStandekile Mhlanga.